Vashitura mutongo wavo, mutongo wedarira Major Street, vataura Emanuere, vawana muzvare maere vaine mhosva yekuzvidza mapurisa, mushure mekuburitsa vhidhiyo iyi, asi vawana muzvare maere vasina mhosva panyaya yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo, vachiti hurumende yakatadza kuburitsa pachena, kuti pakanga pasina kuita mhirizhonga here pakati pemapurisa nevemakombi, paakazorohwa mwana uyu aina mai vake. Vamanwere, vati nekuda kwekuti mwana uyu mupenyu, zvakaburitswa namuzvare maere, zvakasubisa zita remapurisa. Vamanwere, vati muzvare maere, vaifanira kutanga vataura nemapurisa kana kutora mamwe matanho, ekuona kuti mwana uyu akanga afa zvechokwadi here. Vamanwere, vati muzvare maere, vabhadhare mazana mashanu emadhora ekuAmerica, kana mari yakaringana naiyoyi ari maRTGS. Vati vakatadza kubhadhara mari iyi, vachazogara mujeri kwemwedzi mitatu, rimwe remagweta muzvare maere. Vakrismike vatenda kuti vabhadhara mari iyi uye vakati izvi ndizvo zvaitika mudare.
Nyaya yekutanga tanga yatirikutaura ndeyekuti zvakafinzi fadzai mahere akanyora manyepo patwitter. Manyepo aya anga aine chinangwa chekukonzera mhirizhonga munharaunda. Mutongi ati hapana humbo hwakakwana hunoratidza kuti fadzai anga ane chinangwa chekukonzera mhirizhonga. Asi panga paine chipomero chechipiri chekuti fadzai paka ta tweet yake iyi paakanyora mashoko ake aida kushoropodza nekuderedza masimba emapurisa. Saka mutongi azombata mhosva neiyoyo yechipiri.
Vakafana bata chigaro chemutevedzeri webato reCCC vaGift Ostalos Ziva vashora kubatwa kwaitwa muzvare maere nemhosva vachiti zvinoratidza ruoko rweZANU PF mafambisiro anoitwa nyaya mumatare.
Kuti mazuva afura pane vakainsaita public violence zvinozikanwa kwamutaro vachitaurwa kuti tinokuurai tinokuwadzai mumeeting yedu yeCCC vauya vachida kutisrupta meeting yedu. Last year makaona mumwe weZANU PF achitaura chama saunofanira kuurayiwa. Asi hapana zvaitika pamusoro pewa, but advocate mai kungokanda video. Izvi zvaitwa nhasi nekuti isitine nomination process inofanira kuitwa.
Asi vanokokera nhengo dzeZANU PF mudare reparamende vapupurai togarepi vati zviri kutaurwa neCCC izvi ndezvemugodzi matsuro vachiti matare emunyika anoshanda akazvimirira.
Hakuzi kuda kweZANU PF, hakuzi kuda kwehurumende, kuda kwaiye wakapara mhosva. Apara mhosva ndokubva asungwa. Harambi kana tikamubvunza kana mukamubvunza kuti iye wakanga asina kunyepa here unobvuma. Saka isu tovisa ruoko rwedu pamhosva iri pachena kudaro tichitsvakei. Hatina chetinoda kwaari.
Amai Rebecca Musariri vakachema mudare pavaipa humbo hwekurohwa kwakaitwa mwana wavo nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.